wonguta batana semakanselazi kuti tabatana nemanagement tikaona kuti zvakakodzera kuti murume uyu timurangarire timu kuti timuremekedze nekuchinja nzira inonzi Willowville Road kuti ive Oliver Mtukudzi Road. Mamwe matanho atiri kutora kuda kuparuremekedzo kuvaindi vedu vanosanganisira vamukanya nemutambi wenhabvu mukuru anonzi George Shaya.
Tingati danho iri ramuri kutaura vagomba rakatotorwa here nekanzuru kuti richishandiswa?
Idanho rakatorwa nekanzuru mwaka yati asi ranga risati raimplimentwa zvazvo. Rakatotorwa vachiri vapenyu gore rapfuura. Iko zvinoizvi zvataita kurisimbaradza nekuriimplimenda nekukuudza mabharari mukuru ekanzuru kuti atange kuzviita. Idanho randakatotaura naadzimai vaoldays pandakaenda kunobata mumoko ndichivataurira kuti tinoda kuti tingedai.
Gwagwa uyu uchatanga kudaidzwa kunzi Mutukudzi rini?
Tinoita ndezvekuti kana tisinge taita danho rakadaro takuchienda kumarecords kwedu tochinja tochitsvaga kunyora zvikwangwani zvisa ipapo tiinfomawo mastakeholders edu kuti ndo danho ratatora. Tapedza kudaro tinozoita kaseremoni kafunction katinoita kekupa road iyoyo zita idzva iroro.
Tichitarisa mashandiro amunoita sekanzuru vagomba, munosungirwa here kunge muchiudza kana kukumbira mvumo kubazi rezvekutongwa kwematunhu?
Tinoita inonzi participatory governance weya tinokoshesa umwe neumwe ari mukati meuta. Angava munhu zvake tinomuudza sekutaura kwataita ikoko, angava hurumende tinoiudza zvakare.
Mungatijekesere here Meya Gomba kuti vamwe vanhu vane mukurumbira vamambotaura muchavapa ruremekedzo hwakadii?
Pane kuwirirana kuripo kwekuti vamafumo vanofanirwa kupuhwa. Yatinoti freedom of speech inova ine zvitarwa zvayo zvekuti munhu akangapuhwa izvozvo zvaanopuhwa ruremekedzo rwakaita sei anenge asingachabhadhari zvitero iri mukati meguta. Uyewo tanga tichikurukura nemakanselas edu ekuhousing committee kuti vange vachivapawo ruremekedzo rwekuvapawo sendi imwe chete yaangavakawo musha wavo semunhu anombopota achiashiridza kuna ridzoka sevechishira kuti daya paanouya anga achigarawo kumba kwake sevanhu vari kusumudzirawo nyika yedu kunze kwenyika ikoko kwavari. Zimbabwe yakuzikanwa nekuda kwevanhu vakakosha vakaita sevavo. Nai zvakakosha kuti tinge tichisumudzirawo mazita avo tichivapawo ruremekedzo.
Tiri kunzwa zvakare kuti pane urongwawo hwokuremekedza mutambi akaita mukurumbira munyika nepasi rose George Shaya.
Hongu, mukaenda kunyika dzakaita sanga United Kingdom muchaona kuti mukapinda mugraund rakaita seManchester United Old Trafford Stadium nemamwe vanoremekedza zvikuru vanhu vanenge vakaratidza zvakapfurikidza mwero kana George Shaya. Vanotora nzvimbo iri mukati megraund imomo votaura ground side reground inonzi chakati nonzi chakati. Saka tafunga kuti zvakaisvonakawo zvakare kuno kwatii seZimbabwe nyika iri kuzama zvikuru kuti ibudirire kuti titorowo Vietnam stand yemufaro stadium toiti George Shaya stand. Izvi zvinosumudzirawo vatambi vechidiki kuti vaite shungu. Zvinoitawo zvakare kuti tisakanganwe mabasa akanaka akaitwa nevavo vakaritaya mubhora vakaita savashaya ivavo. Ndeuku kutanga chete but tinonzwisisa kuti vamwe vanhu vangabvunza kuti kosei musati maonawo kutamba kwapita zvovo kwamozi chungu. Aiwa tinozvinzwisisa pari zvino zvitatanga navashaya.